taura chipavano simbiso kwadirection kwatakabva nekuti kuenda kumusangano wedu avafani kunga hope kuti sikuenda chini ndakasimbisa chikombe chekuti mavalues omusangano MDC akataura mubatsa democracy socialism dom hazvifani kubetraywa kusunga sungwa izvozvo tichiendeze mberi aiva the part of the party ichachuzwa navanhu part of choice party ichabatanidza vari vezimbabwe party ichabatanidza maboka ese ari muzimbabwe edha mapolitical parties here edha kuti machurch idha chashanda nemastakeholders bato redu ringe richikuva
muri kuti imimi mune zvinangwa zvokuti izvo bato renyu ribatane nevanhu vese kuita kuti risimbe mukurwira kodzero dzevanhu pane matanho here amuri kuita kuti muedze kubatanawo nechikwata chinotungamirirwa naNelson Chamisa musati mamboenda kunobatana nemamwe mapato
tekutanga ndicho kuti iko zvino tine tikana neprogramu yekutsvaga replacement yavatsvangirai ichizi come very soon paextraordinary congress ndicho kutanga so that tinogadzira session yeMDC na leader so that achaona mandate from the congress zvokuti ngatibatane achishoko avashangira takanga siya vaita zvekuti batanai nechinhu chikuru kubatana kwete kuvengana
pane mashoko ari kuti izvo imi matizvo munogona kushandisa zita reMDC alliance ichokwadi here ichocho
handiti munoziva kuti maMP atakabvisa muparliament aya nemarikos maMP awa akasiya nzvimbo akabva paMDC alliance list atimanzisa and macandlers atakabvisa zvakare akabva paMDC alliance list and MDC alliance is the MDC agreement itrade name rakabuditswa out of there MDC leadership election. If the Supreme Court ruled, and with the mandate and MDC agreement, MDC gained power over the MDC Alliance MPs and MDC Alliance contracts. So, the MDC Alliance has. Kuna MDC Alliance electoral party.
MDC Alliance in a mapato anosvika manomwe akaumba MDC Alliance. Imimi mapato aya ari kudivi kwenyu here.
But that is serious. It's something she's still in key at this particular moment. The moment is with now. The moment is some happening. Yes, the laws of this country. I can't discuss on the list of MDC Alliance. And you cannot put that, you cannot return that position with the name of MDC. Because of the concept of identity, if you do that.
Vatereri vakaterera panguva ino. Vanganzwa kuti kudii muri kuenda here kunopinda musarudzo dzemai by-election muchisandisa zita rekuti MDC Alliance
togadzirira izvezvi kuenda kuma by-elections because zeki yakanaudza kuti very soon vachapa program towards ma by-elections it hindered sometime in December but they were waiting for a comprehensive program saka isu vapen to be hearing our did want to their identity. Will use their identity as wash from the 18 election. Because it's going to be a next election to 2023. But in between 2018 election up to 2023, our identity, your candidates, the next